Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 26, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuita musangano ukariba kuziya nyaya yekurwisa uori unonzi nevamwe wave gomarara chairo munyika. Muzinda weZimbabwe unoti wakatumira vashandi wavo kumugodhi weStilfontein muSouth Africa. Une vanhu vakawanda vari kuramba kubudamo vachitya kusungwa. Hurumende inoti gwara rekuti yobhadhara sei chikwereti chekunze rajeka, asi nyanzvi dzichiti achiri makata chaiwo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapazi ehurumende nemasangano akazvimirira oga vari kusangana kukariba vachizeya kuti nyika iri mugwara here pakuderedza uori sezvakabvumiranwa nebandiko reSouthern African Development Community kana kuti SADC Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Commission yehurumende inorwisa uori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC ndiyo iri kutungamira hurukuro idzi ichibatsirwa nemari kubva kusangano reSADC Anti-Corruption Accountability Lab. Vachitaura pamusangano mukuru mubandiko rinoona nezvekuteverwa kwenyaya dzinenge dzamhangarwa nekuongororwa mabasa ari kuitwa neZAC kana kuti Monitoring and Evaluation Manager Muzvari Sifikile Moyo, vati musangano uyu wakanangana nekuzadzikisa zviga zveSADC.
It is important to note that the workshop will also craft responses.
Sangano wanhasi uri kuitwa tichitevedzera chibvumirano chakaitwa nevatungamiri venyika dzemuSADC chakaitwa muna July 2005.
Muzvari Moyo vanoti ZAC inokoshesa kushanda pamwe chete nemamwe masangano anorwisa uori.
We recognize the interconnectedness.
SADC tinokoshesa kushanda pamwe chete nemamwe masangano nemapazi ehurumende. Zvakakosha kushanda nevamwe kuti tikunde.
Asi vachitaura pamusangano uyu, mukuru anoona nezvekudzidziswa kwevanhu kurwisa uri musangano reAccountability Lab, vasame utakawira, vanoti zvinotora vaviri kuita uri.
Kunyange panomiswa vanhu nemapurisa vagara vanhu vamanyira kunobhadhara.
Mukuru musangano reZimbabwe Women Against Corruption, Amai Sandra Matendere, vati uori huri kupa kuti kodzero dzemadzimai dzimbunyikidzwe.
Pane nyaya yekuti pane panonzi tipe mari yechoko mhomwe, asi dzinguva mudzimai anonga asina mari iyoyo. Saka naizvozvo mamwe madzimai anozopedzisira vakutengesa bonde kupa kune munhu iyeye kuti akwanise kuwana rubetsero.
Amai Matendere vakurudzira madzimai kunomangara kumahofisi eZAC. Sachigaro weAnti-Corruption of Southern Africa vaAlois Chaumba vati havo muromo hauzariri nerwizi.
Saka ndinoona kuti kana dai tikasimbisa nyaya yekuti zviga zvatinenge tanyorerana nedzimwe nyika tozviitawo tirega kusimbira pamuromo sepinjisi.
Mugwaro rakaburitswa nesangano rinoshanda rakazvimirira reTransparency International paongororo yakaitwa muna 2023 rinotarisa nyaya yehuori, Zimbabwe iri pachidanho chezana nemakumi mana nemapfumbamwe kana kuti 149 panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa. Mugwaro rakaburiswawo nemutsuchisi mukuru wehurumende zvakabudawo pachena kuti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zviuru mazana masere kana kuti US$1.8 billion kuburikidza neuori. Asi hurumende inoti iri kurwisa huori sezvo kwakatombosungwa vakuru vakuru vanosanganisira vaimbove mutevedzeri wegurukota vaTerence Mukupe uye vaive gurukota vaSamuel Undenge vakatotongwa nekukandwa mujeri. Musangano uyu wakatanga nezuro wapera nhasi uye wapindwa nemasangano nemapazi ehurumende anosanganisira Public Service Commission, ZAC, Judicial Service Commission, National Prosecuting Authority, ZRP, Zimbabwe Revenue Authority, Asset Management, Legal Resources Foundation, nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
The Voice of America, VOA.
Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaHenry Hamadziripi vanoti vakatumira vashandi vekumuzinda wavo kumugodhi weStilfontein mudunhu reNorthwest une vanhu vanofungidzirwa kuti vanogona kusvika kuchiuru chimwe chete nemazana maviri kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe vari kuramba kubuda nekutya kusungwa. Asi mapurisa anoti vasara vanogona kunge vari pasi pemazana mana. Pane vamwe vabereki kubva kuZimbabwe vakaudza Studio 7 kuti vana vavo vari mumugodhi uyu. Kubva nemusi wechishanu vanhu makumi mashanu vanonzi vabuda mumugodhi uyu asi vari kubva vasungwa nemapurisa akavagarira panze. Mapurisa anoti pane vakasungwa nezuro pane mwana wekuMozambique ane makore 14 ekuberekwa. Vamwe vari kubuda vari kuti vakaenda kuSouth Africa vachinzi kune mabasa ndokuzomanikidzwa kushanda zvisiri pamutemo mumugodhi wakavharwa kare uyu. Mutauriri wemapurisa Kenel Atlanta Mate vaudza vatori venhau kuti vakawanda vari kubuda usiku vachifunga kuti mapurisa anenge aenda asi vari kubva vasungwa. Dare repamusoro rakati mapurisa ape vanhu ava zvekudya, mishonga nemagumbeze. South Africa yakaparura chirongwa chinonzi Operation Vala Umugodhi kusunga vose vari kuchera zvicherwa zvisiri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Jabangwe Nomboko avati kugara mumugodhi pasina zvikwanisiro injodzi.
Matambudziko akatarisana nevamwe vedu vari mugodhi weSouth Africa kuStilfontein magodhi panazaya anosanganisira maenvironmental hazards anotiwo kushomeka kwemhepo yekufema yakanaka yatinoti oxygen kunogona kukonzera zvekare kurwara kana ndufu. Koita matoxic gases anosanganisira carbon monoxide anosanganisira methane zvese izvozvo zvinogona kugumisira vanhu vafa.
Izvi zvinokonzerwa nei chaizvo?
Zvinhu zvese izvi zvinokonzerwa nekupinda mumigodhi inenge isiri kumendenwa zvakanaka, isina zvinhu zvakafanana nemafeni anopombirawo mweya mukati nezvimwe zvakadaro, uye tine yatinoti mental health.
Inokonzerwa nei?
Inokonzerwa futi nekufungisisa zvakanyanya, vanhu vachifunga kuti zvino ndikabatwa nemapurisa ndichaita sei. Poitawo nyaya yekutofa chaiko nenzara uye nenyota kunogona kukonzera futi kuti vanhu vedu vasvike pakushaya uye kutoshayikwa kwemedical care, bcause munhu watiri kutaura nezvake munhu ari kungozvipindira mumugodhi haana medical attention yaanayo kana kuti yaanopuwa, haana rubatsiro rwaanowana, ndiye employer, ndiye employee, munhu ari kuzvimiririra. Saka matambudziko iwaya anokonzera kuti vanhu vedu vasvike pakuti vanogona kuzopedzisira vashaya.
Mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Jabangwe Nomboko vari parunhare kungezi naBlessing Zulu Studio 7. Panguva iyo pasi rose pamwe nemunyika vanhu vari kucherechedza chirongwa chemazuva 16 chekurwisana nemhirizhonga yemudzimba che 16 days of activism against gender-based violence icho chakatanga nezuro. Vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti kodzero dzevanhu rume dzinofanirwawo kukosheswa sezvo vachitarisanawo nekushungurudzwa mudzimba. Mumwe murwiri wekodzero vaPaul Vinki vanoshanda vakazvimirira vanoti vanhu rume vakawanda vanokuwarira mukati sezvo tsika nemagariro echivanhu zvisati zvatambira kuti munhu rume anogona kushungurudzwa nemunhukadzi. Vavhinge vanoti zvakakosha kuti varume vasatye kuenda kunomhanyara kumapurisa kana vachinge vatarisana nemhirizhonga. Chirongwa ichi chinoguma musi wa10 mwedzi unouya, asi varwiri vekodzero ava vanoti izvi hazvireve kuti ndiwo panofanira kupererawo kurudziro yekuti mhirizhonga ipere. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navavhingi nezvenyaya iyi.
Chirongwa chakadai chakanakira pakuti chinopadzidziso kunharaunda. Takatarisana zvenyaya nevanhurume vacho nemadzimai, chinopadzidziso yekuti mhirizhonga chii, uyezve chinopafuti dzidziso yekuti zvatinozosangana nazvo mukuburikidza nemhirizhonga. Funga kune zvinhu zvizhinji zvatinosangana nazvo, vamwe vanozoona vakuzvisungirira, vamwe vakumapoizen, vamwe vana baba vakubata zvinodhaka. Unoona vamwe vana baba havachabvi munzvimbo dzinodhakiwa, vakumwa zvinodhaka, zvimwe zvinenge zvichivakuvadza. Zvinhu zvinoburikidza nenyaya yekuti vanhu vanenge vasina ruzivo. Saka zvirongwa zvakadai zvinoita kuti pave neruzivo rekuti munhu wese anogona kusangana nedambudziko remhirizhonga.
Sei vanhurume vasingazvione zvakakosha kuti vataure kana vari kumbunyikidzwa kana kushungurudzwa?
Nharaunda matigere nezvinotarisirwa kubva kumunhurume, zvinhu zvinoonekwa zvita sekuti zvinotinyadzisei kuti munhurume anga achibuda pachena kuti ndiri kumbunyikidzwa, ndiri kurwa nemudzimai, kana kuti ndiri kutukwa nemudzimai, kana kuti handisi kubatwa zvakanaka. Kazhinji kacho zvinhu zvinobva zvaita kuti unge uchiita sekuti kana mamwe munharaunda hausisini murume akakwana, nekuti unongochinzi murume akakwana ndiye anofanira kunge achirova, murume akakwana ndiye anofanira kunge ane simba, murume akakwana ndiye anofanira kunge achiwana. Saka kana wewe ukazobuda pachena uchiti semurume ndiri kushayiwa, handisi kukwanisa kuriritira mhuri yangu, semurume ndiri kumbunyikidzwa nadzimai, zvinobva zvaita sezvinhu zvinonyadzisa munharaunda. Saka varume kuti vachizobuda pachena hazvichagoni, vaakungoita zvokuti vaakungozviita, vakutsvaga nzira dzinova dzinozovakwadza kuti vange vachikwanisa kuti varambe vakanyarara.
Munoshanda here nemapurisa uyezve nehurumende kuti muedze kuti zvirongwa zvakadai zviwanikwewo zvichisvika kuvanhurume?
Hongu, tinoshanda zvakanyanya kunyanyanya nemapurisa, kunyanya nebazi remapurisa rinonzi Victim Friendly Unit riya. Uyezve tinoshanda futi zvakanyanya nemapazi ehurumende akasiyana siyana. Nyaya iripo iye yekuti tinge tichishambadza nyaya dzemhirizhonga, huipi hwenyaya hwemhirizhonga, uyezve tichishambadza kuti mhirizhonga haina kuti uri munhurume kana kuti uri munhukadzi. Saka hongu tinoshanda nawo, ende tinenge tichiona kuti pane misangano futi yakati one day yapo, haisati yakwana hayo iri kupa rubatsiro kuvarume, asi tiri kuona kuti pane kakushanduka kavepo kekunzwisisa kuti varume vanosangana nematambudziko, ende vanengoda kunge vachibetserwa. Mukatarisa munoona even nenguva yatiri inoyo mazuva ekucherechedza nyaya dzemhirizhonga, mukatotarisa kana muzvivhitivhiti munoona kuti nyaya dzevarume dzekuti varume vanosangana nemhirizhonga dzaakuita dzichidi dzichiti wandei, zvinova zvaakuita sekuti zvaakuita zvichimboti gamuchirekei mbichana, asi hatisati tasvika chaipo pazvinofanira kunge zvichisvika.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu anoshanda akazvimirira vaPaul Vinki vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Vateereri, hechinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel uye paFacebook page yedu. Tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp motsvaga pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page redu reVOA Shona, vanayo vanogowanawo nevamwe. Chirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs kana kuti AWE muchidimbu chinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe chakapetwa mukupera kwesvondo muHarare. Chirongwa ichi chakanangana nekuwanisa madzimai ari mune zvemabhizimusi achiri kukura mukana wekudzidziswa zvakadzama pamusoro pekukudza mibato yavo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs kana kuti awe muchidimbu chinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe uye chakanangana nekuwanisa madzimai ari mune zvemabhizimusi achiri kukura mukana wekudzidziswa zvakadzama pamusoro pekukudza mibato yavo. Madzimai makumi manomwe vemuHarare nemutare vakapiwa zvitupa zvekupedza zvidzidzo izvi uye vamwe makumi matatu nevana vekubulawayo vachapiwa zvavo zvitupa mwedzi unouya muguta ravo. Mumwe mudzimai wechidiki ane bhizimusi rekubatsira vemakambani nevanhuwo zvavo kuona zviwanikwa zviri munyika yeZimbabwe vachiita mitambo yekusimbisa miviri uye kukurudzira mushandira pamwe yeNew Dimensions Adventures muzvare Lindi wechipaike vanoti vakadzidza zvakawanda pachirongwa cheAwe.
AWe yakandibatsira pakugrowa. Basa rangu ranga riri panzvimbo 1. If you notice kuti takatanga 2020 New Dimensions Adventures and I can climb 263 takaitanga gore rino iri muna April. But you find kuti after this program that we had, I've managed to put systems in place. This is something that I learned from the AWE program.
Mumwe mudzimai wekwaMutare akakundawo kupedza zvidzidzo zveAWE izvi paida moyo shadaya uyo ane bhizimusi rezvekugadzira simbi reInvictus Steel Africa anoti akavhurwa meso nechirongwa ichi.
Program inotibatsira because they take you through every single thing from kana une idea vanokubatsira unodevelopa sei idea kana watostarta vanokubatsira kuti how do you even go further. Saka program iyi yakandisimudzira zvikuru nekuti ndakadzidza zvakawanda kuti ndinogadzisa sei kuti business rangu ringe richibudirira.
Bridget Sithole mudzimai wechidiki ane bhizimusi rekutengesa mafuro ezvipfuwo pamwe chete nekukurudzira kurimwa kwekudya kwechinyakare anoti shungu dzake ndedzekusimudzira mamwe madzimai.
Tikuta kuta hope kuti program ino yapera nezvatadzidza tisange tiri panzvimbo yatiri right now but iwe tane a leap forward.
Chirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs chakavambwa mugore ra2019 muZimbabwe uye chadzidzisa madzimai ari mune zvemabhizimusi anosvika mazana mana. Mukuru wechikamu chekukudzwa kwemabhizimusi madiki munharaunda mubazi remadzimai nemabhizimusi achiri kukura vaFrancis Gondo vakaudza Studio 7 pamutambo wekupedza zvidzidzo uyu kuti hurumende yeZimbabwe inofara pamusoro pechirongwa cheAwe ichi.
Tichaona kuti zvigadzirwa zviri pano watinoti maproducts ari pano ari nekwaliti yepamusoro-soro. Saka seministry tiri kuti ndiwo maprograms atiri kuti madzimai huyai mubatane neministry nevamwe vatinoshanda navo kuti mubatsirwe mudzidziswe musumukire.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vaivewo pagungano iri vakakurudzira vakapedza zvidzidzo zveAwe kuti vabatsire kushandura upfumi hweZimbabwe.
The success of this dream is a victory for you.
Ndinozviziva kuti kubudirira kwenyu muzvidzidzo izvi kubudirirawo kwemhuri dzenyu, nharaunda dzamunobva uyewo nenyika. Unyanzvi hwenyu huri kudiwa mune zvemabhizimusi kuti upfumi hweZimbabwe husimukire.
Pane avo vakabudirira muzvidzidzo izvi, kune madzimai masere akanyanya kudadisa akapiwa chiuru chimwe chete chemadhore emari yekuAmerica $1,000 pamunhu kuti vabatsirikane mumabhizimusi avo. Chirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs chinokokerwa nesangano rePass on Point iro rinokurudzira madzimai echidiki kuti vapindewo muchirongwa cheAwe ichi. Mukuru wePass on Point Tuberihle Ndlovu akaudza Studio 7 kuti mamwe madzimai ari mune zvemabhizimusi anokwanisa kupindawo muchirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs sezvo mukana uyo wavepo kusvika munandira wegore rinouya. Tubelihle akati vanoda kupinda muchirongwa ichi vanoenda pa www.awe.org.zw votevedza zvinodiwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
The Voice of America.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemutungamiri weAfrican Development Bank Dr. Akinwumi Adesina vanoti vanofunga kuti Zimbabwe yave negwara rakajeka rekuti ikwanise kubhadhara chikwereti chayo chasvika kumabhiriyoni 10.2 nemamiriyoni mazana matatu kana kuti $12.3 billion. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa muHarare neZuro nevanokweretesa mari. Asi izvi zviri nyore here kuiita? Blessings Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
The African Development Bank nehurumende yeZimbabwe vanoti pamusangano wakaitwa neZuro pakatenderanwa kuti paparurwe urongwa weStaff Monitored Program kana kuti SMP unenge uchitungamirirwa nebhanga guru rinokweretesa nyika dzepasi rino mari reInternational Monetary Fund kana kuti IMF. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti chinangwa cheZimbabwe ndechekuti ipedze urongwa weSMP uyu gore rinouya risati rapera. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vanoti havo zvinhu zvakaoma kuti Zimbabwe ikwanise kuita.
Izvi zvinokonzerwa nekuti hurumende yeZimbabwe haizotori izvo zvinenge zvakuridzirwa kuti dai yaiita kuti nyika ifambe iende kumberi ikwanise kuwana rubatsiro panyaya dzemari.
Muzvare Mutambasere vatiwo,
chekutanga vanotaura iwe nyaya yehumwori, tinoona kuti humwori huri kuramba ruchienderera munyika. Zvakare zvizvarwa zveZimbabwe zvine rusununguko huzere here kana kuti tichiri kurarama upenyu hwemahuman rights abuses? Izvi zvinova zvinhu zvakanga zvichitaurika panyaya dzedebt dialogue crisis yakatangwa muna 2020. Naiko zvino ri kuramba tichiona nyaya idzodzo dzekuti vanhu vanenge vari musungwa asi vasina mhosva yavakapara.
Sachigaro wesangano reCenter for Disability and Development in Zimbabwe vamasimba kuchera vativo nyaya dzekugadzirisa zvezvikwereti dzinonetsa zvikuru.
Ma staff monitored programs aya kupfa nguva yeinclusive government anga angoripo, asi hatisi kuona kujeka kwazvo nekuti Zimbabwe inowirirana nevamwe kuti ichaita zvakati, iyo yomuka yoita zvakasiyana nezvavanenge vawirirana. Saka ipapo ndo panodiwa kuti pange paine yatingati discipline, pange paine kurongeka, pange paine kutevedza zviga zvinenge zvakawirirana.
Mukuru weUnderhill Corporate Solutions Dr. Edima Hembe vanotiwo kusabhadhara chikwereti ichi kwave kupa kuti chirambe chichikura.
45% yemari iyoyo ndo yedebt kureva kuti zvatakakwereta. 55% yeseyo ndemaarias nemapenalties zvaizvo kuti kana kusabhadhara mari kwenguva yakareba inoramba ichibereka. So zviberekwa chaizvo ndozvatowanda kudarika iyo mari yacho. Saka zvinonga zvavakureva kuti idebt iri kana kuti chikwereti ichi chava kukanganisa maitikire eupfumi hwemuZimbabwe. Saka zvakakosha kuti vanhu vagare pasi sezviri kuitwa izvo kuti nyaya yacho igadziriswe. Asi zvakakoshesesa kuti tinzwisise kuti staff monitoring program yacho chii. Zvinongoreva kuti Zimbabwe yabvumirana neIMF kuti ichamonitwa kana kuti kutaridzwa. Zvinoratidza kuti Zimbabwe yava kuda kudzokera kuita mitemo yeeconomic policy dzakasimba uye dzakanaka dzisingakonzeri inflation, dzisingakonzeri exchange depreciation nezvimwe zviri kuitika izvo. Saka ndo pane nyaya huri ipapo.
Vatiwo
kana Zimbabwe ikabvumirana neIMF zvinenge zvakureva kuti vese vanokweretwawo mari neZimbabwe vava kuziva kuti Zimbabwe now yava kuda kuita sound economic policies. Asizve chinoda kutinazokutaurisa ndechekuti pane zvimwe zvakati wandei futi zvinodiwa ipapo. Zimbabwe inofanira kungoita yavanotiwo anti-corruption courts, inofanira kuitiva macourts kana kuti punotongwa mhosva kunofanira kuitwa zvinhu nemazvo, uyezve kunofanira kuita electoral reforms. So pane zvimwe zvakati wandewande zvinofanira kuitwa kuti Zimbabwe ichidzoswa kuti kana kuti zvikwereti izvi zvigadziriswe. Saka pachine mufambo wakati kurei.
Zimbabwe ine zvikwereti kuWorld Bank, African Development Bank, European Investment Bank nedzimwe nyika dzekunze. Blessing Zulu, VOA News, Washington DC.
Bazi rezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza muAmerica reEnvironmental Protection Agency richange rave nemutungamiri mutsva. Vaimbo venhengo yeparamende vaLiz Eldin vadomwa nevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vatore basa iroro. Mutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias anotarisa kukodzera kwavaZeldin pamwe nekuti zvinotungamidzwa nebazi iri mberi zvingatarisirwa kushanduka sei, zvikuru panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze. VaLiz Eldin vaimbove nhengo yeparamende yeRepublican Party vakaita matemo mana vachimirira dunhu reNew York uye vari mutsigiri wevakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump kwenguva yakareba. vaZeldin vakatarisirwa kutungamira bazi reUS Environmental Protection Agency. Vane makore makumi mana nemana ekuberekwa uye vane degree rezvemutemo kubva kuAlbany Law School. Vakashandawo kwemakore mana muchiuto. Munhu akaroora uye vane vanasikana vaviri mapatya. Mugwaro rakaburitswa musiwambudzi 11 vaTrump vakazivisa nezvekudomwa kwavaZeldin vachiti vaimbove nhengo yeparamende ava vachaburitsa simba remabhizimusi emuAmerica panguva imwe cheteyo vachichengetedza mhimo yepamusorosoro yekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza. Vachitaura nenhepfenyuro yeFox News, vaZeldin vakati vari kufarira kuzadzisa zvirongwa zvavaTrump zveupfumi.
There are regulations that the left wing of this country have been advocating through regulatory power that ends up causing...
Pane mitemo yanga ichidiwa nevanorwira kuenzaniswa kwemikana kuburikidza nemasimba ehurumende inopedzisira yakonzera mabhizimisi kuti aende kusiriko.
Pasi pehurumende Democratic Party yava Joe Biden, bazi reEPA rakatungamidza mberi kugadzirwa kwemhando dzemoto dzakachena dzinozvimutsiridza nekuisa mitemo mukucherwa kwemafuta negasi senzira yekudzivirira hutsi hunokuvadza pamwe nekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaTrump vane muono wemberi nemamwe maitiro.
We will blast through every bureaucratic hurdle to issue rapid approvals for new drilling, new pipelines, new refineries, new power plants.
Tichaputitsa nzira yedu nemuzviminga mpinyi zvakaiswa nehurumende kuti tikwanise kupasisa kucherwa kwemafuta kutsva, pombi itsva, mafactory matsva, magwenya emagetsi matsva endudzi dzose.
VaZeldin vakambotaurawo nezvematanho mamwe chetewo pavakakundikana kubudirira musarudzo yagavhuna weNew York muna 2022.
We should reverse the state's ban on the safe extraction of natural gas and approve new pipeline applications.
Tinofanira kubvisa mitemo yemamwe matunhu inorambidza kucherwa kwegas kwakachengetedzeka. Tobvumidza kuiswa kwepombi itsva.
Kudomwa kwavaZeldin kunouya panguva iyo United Nations yakamutsiridza kurudziro yayo kunyika dzose kuti dzisiyane nekuchera mafuta nemarasha senzira yekudzivirira nayo kushanduka kwemamiriro ekunze. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakati,
"The sound you hear is the ticking clock. We are in the final countdown to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And time is not on our side."
Ruzha rwamunonzwa nderwebhambo rakamirira kuputika. Tatarisana nekumagumo kwekuti timise kukwira kwekudziya kwekunze kusvika pa 1.5 degrees Celsius. Uye nguva haisi kudivi redu.
Kunyanga hazvo mitemo inobata kushanduka kwemamiriro ekunze iri kutarisirwa kuderedzwa nehurumende pasi peutungamiri hwavaZeldin. Vanongorora vanoti pari zvino matunhu anokwanisa kusarudza kudzika mitemo yavo uye vanhu vanokwanisawo pachavo kushandisa nzira dzinoderedza kusvibiswa kwemweya wekufema. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias yandakuverengerai. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chakananga nevechidiki. Apo nhasi tiri kutarisa nezvechirongwa cheAcademy for Women Entrepreneurs, kana kuti AWE, changa chichitungamirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe chakabatsira madzimai echidiki mune zvemabhizimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuita musangano ukaribha wekuzeya nyaya yekurwisa uori hunonzi nevamwe hwave gomarara chairo munyika. Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa unoti wakatumira vashandi wavo kumugodhi weStilfontein, uyo une vanhu vakawanda vari kuramba kubuda vachitya kusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemi na Gibbs Dube.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 26 kuLwezi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu bahleli hambe mandala apha abantu bahleli batshona bedlala idraft akunanto abangayenza and yikho kunoko kukhona ngakwaphandle kokuthi uhulumende azathi abuyele plan.
Bayakhala eZimbabwe ngokusilela komlilo kagetsi. Ulabotsheketa abadabuka eZimbabwe abedlula amakhulu amathathu ababotshwe kwele South Africa esabelweni se-Northwest. Abesifazana abangamathumi ayisikhombisa bafundela ukuqhuba amabhizinisi uhlelo olusekelwa ngele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bayakhala abantu eZimbabwe ngokusilela kwamlilo wegetsi kulandela ukucitsha kwawo endaweni eziningi elizweni kusukela ngesonto. Umanjinela benkampani yeZimbabwe Electricity Distribution Company bathi kuwe izitishi zikagesi eziningi okwenze kwaba lokusilela kwamlilo lo elizweni lonke. Bathi bayalungisa uhlupho lolu lobe bengavezanga ukuba umlilo kagesi uzatholakala njani kunsukwana ezilandelayo kusiya phambili. Osomabhizimisi bathi sebesehluleka ukulungisa impahla etshiyeneyo ngenxa yokusilela komlilo kagetsi. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Angliston Sibanda, umqondisi weGreen Africa Technologies.
Amagetsi asehlale ngekho vele asehlale ngekho angahamba abuyi kwese sikhathi abuye busuku vele emsemabhizinisini abantu batshona behlezi ikakhulu kuproductive sector. Kulaba bezi-retailing kungcono ngoba uyanelisa ukuthi ulayithi i-director lilayithi ama-light abantu bangene bathenge libhale ngezandla ama-cashbook lihambe. Kodwa kuproductive sector akunanto eyenzakalayo kwama-weldayo akunanto eyenzakalayo akunanto ongayenza enge. So sikhangalela ukuthi sethi sicabanga ukuthi uhulumende kumele ayenze imizamo kumbe adeclare i-state of emergency sibili ukuthi sokule emergency kubonakala ukuthi kungenziwani ngoba nxa kunje so i-economy yaqhubekisiwa and ngeke ivuke futhi.
Ye wena njengosomabhizimusi singathi akutshaya kanganani amagesi khonapho nxa engekho?
Akuna production so akuna nto yenzayo. Nxa sisenze sizama ukukwenza vele akusebenzeki imitshini esisebenzisayo isebenzisa amagesi. So vele akula it's a non-starter. Ungazi ukuthi uyasebenza nge-generator, i-generator iyakutshaya layo indleko zayo ezekuyimaintaina lokuyidumisa.
So ligcina lisenzani sibani?
Hayi kuhlala abantu bahleli hambe mandala apha abantu bahleli batshona bedlala i-draft akunanto abangayenza and yikho kunoko kukhona ngakwaphandle kokuthi uhulumende azathi abuyele plan kumbe kuthiwe kuhlanga kwabantu bahlale sekube nomhlangano wokubonisana ukuthi kungenziwani i-private sector nohulumende ngoba lokhu kukhanya kuyehlula.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenkampani yeGreen Africa Technologies ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo.
The Voice of America, VOA.
Inkokeli yesabelo seNorthwest kwele South Africa ithi kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amathathu ezibotshwe kusukela ngoNcwabakazi lonyaka ezikade zisemba amatshe aligugu okungekho emthethweni. Abanye babo babikwa beyingxenye yabavalelwe emgodini weStilfontein abacatshangelwa ukuba izigebengu ezingafuni ukuphuma emgodini okonjolozelwe ngamapolisa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umbiko wethulwe nguhulumende wesabelo lesi izolo ebusuku ukhombisa ukuthi phakathi kobontshekethe abedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1259 ababotshwe kulesi sabelo enyangeni ezine ezedlule, izizalwane zeMozambique zedlula amakhulu ayisishiyagalombili 871, kulandele ezeZimbabwe zedlula amakhulu amathathu 343. Udaba lolu selulethe ukukhathazeka kwizizalwane zeZimbabwe kule South Africa ezithi lokhu kungabe kuyibufakazi bokuthi baningi abeZimbabwe abayingxenye yabotsheketsha abaphansi komgodi ongwegolide eStilfontein esabelweni lesi. Izakhamizi zelokishi leKhuma eNorthwest zitshela iStudio 7 ukuthi kule muli yeZimbabwe labantwana abane abavaleleke kulo umgodi osekuphele inyanga amapholisa esala ukuthi kungene ukudla lamanzi esithi lokhu kuzenza ukuthi baphume. Omelele Zimbabwe kule South Africa uAmbassador David Hamadzeribi utshele iStudio 7 ukuba usethume abantu ukuba bayidingisisa ukuthi kule zizalwane zeZimbabwe ezingaki emgodini weStilfontein. Esinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Lina Minyizeya yena ubedlengezela Nyembezi ngesikhathi ekhuluma ngabantu bakhe ababili abakulo umgodi.
Ipaka ubuhlungu abantwana bami ligcina ngaFebruwari. Ndigcina kukufa ivoice yabo ngathi bayathethisa umuthi ukuthi hamba uthetha umama wethu ukuthi sikhona apha ngaphansi ngemajoro ebrandlandlosi ndisacabangisile.
Osakhulayo weZimbabwe uGeorge Dube yena ongakufihliyo ukuthi laye uyangena kule migodi ngenxa yobunzima bempilo uthi indlala ayilankosi.
KuZimbabwe akunamali.
Akula mali eZimbabwe yokwizizalwane zeZimbabwe zisiza lapha zizoziphandela. Akekho okubamba ngamandla kuza lapha kodwa inhlupheko lendlala yikho okusifuqayo.
Izizalwane zeSouth Africa sezethule ukukhathazeka okukhulu ngemva kokuthi uhulumende ethe ulokhu esadinga icebo lokuhlenga otsheketsha abasemgodini lo. Unkosazana Thandeka Zinzi Tom uthi ukhathazeke kakhulu ngomfowabo uAyanda osemgodini lo.
Ndingathi mna banabuntu. Kuthiwa umntu ngumntu ngabantu kodwa ibonakala bengenabuntu. The only thing abaconcerni ngabo zi-status zabo. It seems like this thing yonke abayenzele bayenzela i-ranks. They don't care ngempilo yabantu.
Okhokhela umphakathi weStilfontein kulolu daba uMnumzana Johannes Qankase uthi siye sabisa isihluko esenziwa uhulumende kubotyeketsha laba.
No, isivisa kabuhlungu bhuti. Isivisa kabuhlungu kakhulu. Ngokuba thina eqalekini sisahaya siyi-community sithi sifuna ukunceda. And uncedo lwethu lubonakele ngoba sikwazile usindisa abantu abayi-11 kwaba nomzimbo siwukhuphile. Sisebenza namavolontiya aphuma phi khona pha ekuhlaleni. Besebenza ngesandla zabo kungekho metshini bengabhatalwanga ngumntu. Uyavisisa bengabhatalwanga ngumntu igovernment engafaki isandla kuloo nto leyo. Kodwa siva kabuhlungu ukuthi ukufikela kweli xesha langoku akhona mntu omnye ukuthi wasavwa igovernment wakhutshwa igovernment.
Kusenjalo amagqwetha alwela ilungelo loluntu kwele South Africa athi aza kuyafaka esinye isicelo emthethwandaba sokuthi abaphansi emgodini laba baphiwe ukudla lamanzi ngesikhathi uhulumende esadinga icebo lokubahlenga. Ngimele Studio 7 eStilfontein eNorth West kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulabo somabhizinisi abesifazana abangamajumi ayisikhombisa abasanda kubhuja izifundo zokuthuthukisa amabhizinisi phansi kohlelo lwe-Academy for Women Entrepreneurs olusekelwa isigodlo seMelika eZimbabwe. Abathole ulwazi olutshiyeneyo bathakazelela uhlelo lolu. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lwe-Academy for Women Entrepreneurs kumbe awe ngamafitshane olwasungulwa ngomnyaka ka-2019 lujonge ukutholisa abesifazane ulwazi lokuthuthukisa amabhizimusi. Abanye abakuhlelo lolu bathole izicoco zokufundela okutshiyeneyo ngeviki ephelileyo. Abangamachumi amathathu lane, 34, abasebenzela koBulawayo bazathola izicoco zokuphutsha izifundo zabo kunsukwana ezilandelayo. Bonke bathi uhlelo lolu lubaphathisa ukuba baziphilise ngamabhizimusi ezandla. Ujabule okumangalisayo unkosazana Immaculate Dumo Kwashira osakhulayo ole bhizimusi yokuthunga ophiwe njalo isigodlo seMelika inkulungwane yamadola $1,000 eyokuthuthukisa ibhizimusi lakhe.
Sifunde into zokuthi kumele siqoqe ama-businesses ethu. Italenta it's not enough. ngoba at the end of the day it's all about making profit nga uku business. So kuzamela uthathe talenta lakho umake sure ukuthi uyali manager ukuze uthole imali.
Unkosikazi Belinda Muzenda omunye wabaphuche izifundo zeawe uthi luhle kakhulu uhlelo lolu ngoba isithuthuka ibhizimusi yakhe yokupheka amakhekhe.
I-awe ibe yiprogramu enhle kakhulu isifundisa ukuthi sikhulise amabhizinisi ethu. And for mina ibhizinisi yami isikhulile. Ngifundile ukuthi ibhizinisi yami ngiyifaka kanjani ku-social media, ibhizinisi yami iyakhula ngama-networks, ibhizinisi yami isitshintshile ngendlela kade ngiyisebenza ngayo.
Ekhuluma le Studio 7 emkhosini wokunika izicoco labo abaphuche izifundo zamabhizimusi umabhalane kahulumende kuhlangothi olubona ngabesifazane unkosikazi Mavis Sibanda uthe luyabukeka uhlelo lweawe ngoba luthuthukisa omama lamantombazana.
Ngiyakujabulela kakhulu ngoba nxa ungafundisa umama ufundise isizwe. Into esikhuthazayo kakhulu yikuthi omama laba into abazenzayo zifanele zibe standardized. Intsha yiyo ikakhulu esikhuthazana layo bengameleli ukuqhatshwa, abaqhatshe labo befunde ukwenza amabhizinisi.
Umeli weMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont laye owayekhona embuthanweni wokunika izicoco zabaphuche izifundo phansi kohlelo lolu uthi ulwazi abesifazane abaluthaphe kuawe bazalusebenzisa ekuthuthukiseni amabhizimusi abo kanye lelizwe.
The success of this dream is a victory for you.
Ngiyakwazi ukuthi ukuphumelela kwenu ezifundweni lezi kutsho lokuthi izigaba zenu lelizwe kuzaphumelela. Ulwazi lwenu malukhanye emphakathini liphakamise ukuzwayo zonke indawo ezifuna lina.
Umkhokheli wohlelo lweawe eZimbabwe yena okunhlanganiso yePass on Point unkosikazi Thubelihle Ndlovu uthi abesifazane akumelanga besabele khatshana kwezamabhizimusi.
This program is a real game changer. We've seen people coming in bela amabhizinisi amancane bafundiswe baxhaswe bafundiswe izinto eziningi uthole ukuthi ekugcineni umuntu ibhizinisi yakhe siqhatsha abantu abaningi sinkulu.
Uhlelo lweawe luqhutshwa minyaka yonke njalo abesifazane abenelisa ukungena kulo bafundela ukuqhuba amabhizimusi abo umnyaka wonke umuntu munye ngamunye. Osomabhizimusi besifazane abafisa ukungena kuhlelo lolu bakhuthazwa ukuba baxhumane lenhlanganiso yePass on Point ebulenjini be-internet bevule imininingwane ethi www.awe.org.zw kungakafiki mhla ka-10 Zibandlela lapho okuzavalwa khona ithuba lokufundela ukuqhuba amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Sizwe ezivela kumanye amazwe ngamaphetshane. Umanyano we-European Union uthi kumele kumiswe impi ephakathi kwele-Israeli le-Lebanon. Usungubulewe abantu abaningi njalo abanye babaleka emizini yabo emazweni omabili. Inhlanganiso ye-Internal Displacement Monitoring Center ithi kulabantu abayizigidi ezingamajumi amathathu lanhlanu, 35 million, asebesuke emizini yabo kuzwekazi le-Afrika ngenxa yezimpi zomvukela, kuswelakala kwemisebenzi lokunye. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezibhadalene leMelika ugatsha olubona ngezokuvikelwa kwezemvelo ole-Environmental Protection Agency luza kuba lomkhokheli omutsha maduze kulandela ukukhethwa kwake waba lilunga lephalamende uLiz Eldin Mose zakuba ngumongameli umnumzana Donald Trump. Intatheli zindaba ye-VOA News uVeronica Balderas Iglesias ulobe udaba olulandelayo ekhangela ukuthi ungubani kahle kahle uZeldin lokuthi udaba lokugudeka komkhathi ulakho kuluphatha njani.
uLiz Eldin waba lilunga lephalamende okwamahlandla amane emele idolobho le-New York. Futhi sesiside isikhathi esekela uDonald Trump. uZeldin usekhangelelwe ukuba ngumholi wogatsha lwe-US Environmental Protection Agency. Lumlisa uleminyaka yokuzalwa engamachumi amanelane 44. Njalo wafundela ubugqwetha e-Albany Law School. Waba libutho njalo okweminyaka emine futhi uyindoda etheteyo elabantwana ababili abangamawele. Kumbiko awethu lemhla ka 11 ngolwezi, uTrump wazise ngokukhetha kwakhe uZeldin esithi uzasebenzisa ubuciko bakhe ukudlondlobalisa amabhizimusi aseMelika, njalo uzalandela izimiso zokulondoloza ezemvelo. UZeldin utshele umsakazo weFox News ukuthi uzaqhuba inhlelo zikaTrump eziphathelane lomnotho ngokugcweleyo.
There are regulations that the left wing of this country.
Kulemithetho egugquzelwa ngabasesandleni sokhohlo wezombusazwe ephambanisa inhlelo zamabhizimusi.
Phansi kombuso kamongameli Joe Biden, ugatsha lwe-EPA luqakathekise ukusetshenziswa kwamandla kagetsi angelakho ukuphambanisa imvelo futhi angelamkhawulo i-renewable energy. Lwafaka njalo imigoqo elawula ukukhiqizwa kwamafutha e-oyili kanye legasi ngenjongo yokuvikela umkhathi. UTrump uthi,
"We will blast through every bureaucratic hurdle to issue rapid approvals for new drilling."
Sizayikhipha yonke imigoqo sivumele ukugejwa kwamafutha, kwakhiwe impompi zokuwahambisa kanye lamafekithali okuwahlambulula. Sizakwakha lamafekithali alungisa izimoto ezihamba ngogetsi.
UZeldin wethule amazwi afanayo eze encintise esikhundleni sokuba ngusibalukhulu weNew York ngo-2022.
"We should reverse the state's ban on the safe extraction of natural gas."
Kumele sesule umthetho ovimba ukugejwa kwegas, njalo sisungule impompi ezintsha ezihambisa amafutha.
Ukukhethwa kukaZeldin kuza ngesikhathi umanyano we-United Nations ugcizelela isikhalazo sawo sokuthi amazwe omhlaba kumele achiyane lokusebenzisa izinto zokubasa ezenjiwayo, ama-fossil fuels, ukuze kumiswe ukuguquka komkhathi. Nangu unobhala jikelele we-United Nations, uMnumzana Antonio Guterres.
"The sound you hear is the ticking clock."
Umsindo eluzwayo yikukhala kwenkombalanga. Sesisezingeni lokugcina ukuba sinqabe ukukhudumala komkhathi kube ku-1.5 degrees Celsius, futhi sesichiwe yisikhathi.
Lanxa imithetho ephathelane lokuguquka komkhathi ikhangelelwe ukwesulwa nguhulumende phansi kobukhokheli bukaZeldin, ingcweti zithi okwamanje izabelo zilakho ukwethula imithetho yazo zizimele, futhi labantu balakho ukuzikhethela inhlelo ezilondoloza umkhathi. Udaba lolu lulotshwe nguVeronica Balderas Iglesias oweVOA News, lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo weVOA Studio 7.
The Voice of America.
Kulabatsha eZimbabwe asebephila ngokuzisebenzela besebenzisa imitshina yakulezi nsuku ngesikhathi umnotho welizwe ungathuthuki ngemfanelo, njalo kulabasakhulayo abaningi abadinga imisebenzi suku zonke bengayitholi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNobert Moyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26 ngomunye wabasakhulayo ophila ngokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku, uthi waqala eneminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lambili ukudinga imali, wagcina ebona kufanele ukuba enze umsebenzi wokulungisa ama-websites kanye le-coding eseHarare.
Ngiyakholwa ukuba i-technology ilamandla, singakhangela izinto eziningi kade sokulabo online business, online imisebenzi nje eminingi. So i-technology iyaletha inguquko empilweni zethu njengabantu abasakhulayo. Ngiyathemba ukuba abaningi labatsha bazafundela imisebenzi eminingi kakhulu enjengenale enke ngayiqamba. Bathola ukuziphilisa ngoba kathesi izinto zomile. So izinto zomile kunje, so izinto ezinjengazona lezi ezithethe technology silethele ubungcono.
Omunye ofana noBet nginompilo Chuma yena othi usebenzisa imichini yakulezi nsuku ukudinga abantu abelukayo kulamakhasi enkundleni zokuxhumana ezigoqela Facebook leWhatsApp.
I-technology yabona isiphathisa kakhulu ukuba sisale sikudinga ama-customer ethu kungela marketing eningi. Abantu bazidinga ebulunjini njenge-Twitter yabona, Facebook, WhatsApp. Njalo inani labantu abasilandelayo liyala liqansa. Yasiza sibili ukuthola imali, akusafani la kudala lapho esasithwala nzima ukudinga abantu endaweni eyodwa.
Baningi abatsha abenza imisebenzi efana lababili laba. Unyasha Dube osemaphandleni eLower Gqeberha ogcwele ebulenjini beintanethi. Loba abatsha laba besenelisa ukuziphilisa indlela lezi ezitshiyeneyo, kulabanye abakhala ngokuswela imali yokuthenga imitshina efana lama-computers ukuze benze okungabaphilisa. Umeluleki Ndlovu ngomunye wabakhala ngokuswelakala kwemali yokuqala umsebenzi webulenjini beintanethi lenkundleni zokuxhumana.
Xa uvele ungelafoni yakhona kuyahlupha lokho. Thina lo lwazi lokuba kwenziwa njani vele asilala. Sifuna imisebenzi ema-industry, hayi lokho kwe-intanethi lokho. Ngabe nje bayasivulela ama-fake kuphele lokho. Okwamanje nje sesirhawulela.
Inhlanganiso yezisebenzi International Labour Organization ithi ubulembu beintanethi buza kukhweza inani lemisebenzi yabatsha ngokuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% kuzwekazi le-Afrika kusiyafika umnyaka ka-2027. EleZimbabwe lithi abantu abafika isilinganiso sokungamashumi ayisithupha 60% sebengena ebulenjini beintanethi elizweni. Uhulumende uthi uzabumba imithetho yokusebenzisa ubulembu lobu kanye lenkundla zokuxhumana ukuze abantu basebenze ngendlela eziqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Zimbabwe.
Ababona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle badubule babulala impisi ebezihluphile ngokudla izifuyo esigabeni sawondolwane ePlumtree. Izakhamizi zithi ngaphandle kokudliwa zimpisi zifelwe izifuyo eziningi ngenxa yendlala. Sixoxa lesinye sezakhamizi lezi, uMnumzana Dumisani Maphosa.
Sesibele hlupho lwempisi isikhathi eside. Impisi le mangaphazamisi sokuneminyaka engafika 10 isingena emakhaya zibuye zithathe izifuyo okuyimbuzi khona lapha emakhaya kuthi emadlelweni ezifuyo ngoba ebusika amadonketo alala egangeni zifika zibambe amadonki kanye lenkomo. Kwaze kwafika ekuthenini sesibona ukuthi manje akusafuyeki kule ndawo. Sasesivula igroup yethu ye-Problem Wild Animals Control okulapha esisungule khona uhlelo lokuthi silwe lalezi impisi. Sakhulumisana labemvimi abekhemfala laphana okuyibona abacine besizwa isikhalazo sethu bagijima bazofika khona lapha endaweni yakwaShidiwe. Babeya baye emfuleni bayenza imisindo ebiza impisi base bezibulala-ke babulele impisi e-1 okwakathesi. Kodwa kuwona la amalanga angathi kuthuli misintu ngamile.
Ungathi impisi lezi zidale umonakalo onganani esigabeni, ziyibulele izifuyo ezingakhi?
Impisi lezi ngathi emveni besikhangele nje lathi singathathi ama record kodwa li group leyi engiyibiza lapha engithi problem wild animals control isilenyanga ezimbili ivuliwe. Kusho ukuthi imbuzi ezidliwe lapha ezibayeni zingu 11 kwathi inkomo zabe ngu 6 zabe lamadonki angu 2 kodwa sisi kubulawe leyo mpisi sekuthuli these days akula sifuyo esireportwayo ukuthi sidliwe. Okungangokuthi siyababonga mpela ngokungenela kwabo izinkokheli zethu ondolwane kanye loShidiwe khona lapha esigabeni sethu labe council abevimi laphana campfire sidibanze umsebenzi omuhle kakhulu ngokuzwa isikhalazo sethu basincedisa basithembisile futhi ukuthi okunye kuzovela sibazise babe basincedise ukusebenza.
Akula yini ezinye inyamazana zendle ezilihluphayo?
Silamakhanka, amakhanka abamba imbuzi imihla ukusa kwamalanga. Sibuye futhi uma singabe silimile kuba kusile problem yendlovu. Lamanje nje ebusika indlovu ziyasihlupha kubangelwa ukuthi kulomango ongasuka emabhongani. Maybe uzwethi madlambuzi kuona lo umango akula manzi indlovu lezi ziyabe ziwomile. So kubangele ukuthinini zispende isikhathi zikuleyo ndawo. Lapho sithola kungathi kulodaka khona njengoba izulu belinethile uthole sesihlupha zingasafuni ukuhamba sikubangele ukuthinini asisakwanisi ukudinga kahle isifuyo endaweni esemfuleni.
Siyabona ukuthi abanye sebeqalile ukulima ngemva kokuna kwezulu. Khona ngapho kunjani?
Izulu linethile last week ngolwesibili kayi-1 linethela ngabe labe linengi okubangela ukuthinini abantu silime. Kodwa ebesikuhlanyelile kukhulelwa yilanga kalisaphindanga libuye futhi izulu. Hloke sikhala sikhangele phezulu lithwala amayezi echitheka kodwa sinalo ithemba lokuthi izulu lizanetha lonyaka.
Indlala yona injani?
Indlala inengi impela ebantwini bakithi lasezifuyweni okubangele ukuthi abantu becine sebefeva ukuthi balime ugajopo ngoba izifuyo zingasekho, izifuyo zifile ngendlala.
Umnumzana Dumisane Maphosa isakhamizi seNdolwane ePlumtree. Ubexoxa loNtukameni Nkomo weStudio 7. Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yey, Studio 7, Studio 7, linjani lonke, linjani lonke, thina siyaphila, siyaphila. Siyalibongela ontungameli labotabo kancube. Sithi libambe kanjalo kuStudio 7, sitshele indaba ezimnandi. Ngimangazayo labo Joseph Chuma labo gawule babo laba besano PF labo uthi bayasijwayela kabi labantu labo. Bangasithatha ukuthi kona thina singabantwana bezano thina. Asingena lezano total. Bangathi iZimbabwe kuyongeza isupport ezano PF, asiyisupport, siyayizonda futhi. Asiyifuni, sifuna ukuthi iphume vele embusweni. Ngoba isithole senzima, sithole nzima. Ngendlala nje kuphela khona lapha, ayilancede ebantwini.
Sanibonani Studio 7. Ninjani basakazi bami engibathandayo bonke. Yazi nginenkinga nalabo abantu abafunde kakhulu baseZimbabwe. Bayangidina futhi ngathi bazongidina kakhulu. Okanye ngithi sebengidinile. Yini le nto abayenzayo yokuthi bona bazawabele kube complaina beba nokukhonona lapha nalaphayana besithi leZimbabwe likakalungela ungena Commonwealth. Bayabona ukuthi umnanga akabafuni ukuphuma esitulweni. Bayabona ukuthi zanuPF yalile esitulweni futhi abafuni ingene ku-Commonwealth. Ingene ku-Commonwealth bathi akakalungela ukuthi ingene ku-Commonwealth. Pho kahle kumele sina siyenze njani? Akusiyo indaba yabo leyo ukuthi oralulungela or kanjani. Abaliyeke lithathe ngoba lo Scotland lo ubonile ukuthi sesizwele bakithi incono esifake khona. Nabalako baba nokukhona bethi bona hey eZimbabwe likulungela ungena ku-community ngoba yabhuza amalungelo abantu. Pho ngamango bengathi bona bafuna ukulindwa ukuthi amalungelo abantu aphele ukuyabhuza. Kuyoba nini?
Studio 7 isibingelele sithi linjani? Hayi lati siyaphila. Sibonge ku-Studio 7 izindaba elisinika zona mihla namalanga. Ngoba aluba yisini hayi aluba sazi lutho khona phana ngokwenzakala kithi. Siyabonga impela kakhulu. Okunye ngicela ukudlulisa nako ku-Studio 7 ngicela lisidlulisele umpiko lo. Emaboda khona pana Plumtree, Mathiloji, Maitenge. Uyathola ukuthi khona pana eboda phakathi kula ma roadblock ayi 20 roadblocks. Yikuyini khona and ama roadblock akhona kuyaba kungabhalwa tikiti kungayenziwa lutho. Kufunakala izimali nje ebantwini. Kumbe thina sawona nje ngokuyasebenza phandle. Kodwa ngicabanga ukuthi kuyasebenzela kodwa phandle ngoba ihlupheko. Ngoba akekutshiye ilizwe lakho lithanda uyosebenza phandle. Ikuthi ukuphuma kwakho iyabingekho into engekho right. So siyacela phela Studio 7 ukuthi khona khona kwenzakala emabhoda nala amathathu nala. Into yakhona ikuyiphele. Iphele impela khona khona ukuthatha izimali.
Basakazi ninjani basakazi itshona njani? Hayi siyancenga basakazi. Sithanda uPaul abasakazi nge-Sadik region enochairperson naye ongalunganga. Ukuthi naye uhalela kuphela ubani esikhundla kodwa kungelanto ozoyilungisa. Lemazi nje ukuthi limenemene likachairperson. Kodwa uzosuka umkhokheli iSadik region. So kumele manje kube neSadik yama-opposition party. Yama-opposition party Sadik ngeyethu thina sitoyito uyasivala amabhodi. Sokusele ngokuthi nawe nje mnango wakho uzazowubona nje. Sazokuvalela ibhoda naleli South Africa khona. Abanye la bevale babo abahlaba khona ngamazwe ngamazwe.
Salibonani basakazi bethu silithandayo. Ngicela ngimbuzo lo ndoda lo mfana lo kuthiwa ugolide ukuthi uthini ngale ndaba ewona umthwa namamutapa njengoba unyathi mbumbulu lo ongazi ukuthi isikole sithi ukuthi inyathi wasithenga kuphi. Uthi ulobhengula aso umuntu walapha nomuntu wokuzalo lokomzilikazi. Sithola ukubuza ukuthi nomutapa lo wayekupha lesi sikhathi sokomzilikazi lobo lobhengula kumambo. Esitshele ukuthi wayekuphi nomutapa lo nje. Kahle yena vele ugolide indebele yini umuntu esintwini. Jita yamanyala onke la yenzakala lapho bavumela bona ukuthi bona bathola
Mina lokho ngakukhulayo azange ngizwe ukuthi unamutapa kwafika ngapha emathebeleleni, azange ngikuzwe even one thing. Kuzwa manje sokuzama nje ukuvala abantu besindebeleni ukuthi bangaphakami.
Laba ye ngabanye babalaleli besitulo 7 besipha imbono yabo. Hayi-ke uhlelo sigqiba lamhla khona manje kunalingakhohlwa ku-Live Talk uhlelo lwabasakhulayo olwezi connection, sixoxa ngenhlelo zokuthuthukisa abatsha kwele Zimbabwe. Hayi-ke mina Mthembu Sithembayo uGibbs Dube ngiyalibalelisa zulukandaba.